va Weston TB vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe. Vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbo vapoteri ava vakatoruka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba anotonogara kumusha ndivane maagent kure vasingachigonzwawo zvekufamba vachidziresi vari kutoti vari kudzoka inini zvangu handinombogara ndagara mukembisi nezvimwezve ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina ndine chimabhizinesi kwangu ndine maestablishment dzangu neshamwari dzakawanda ikoko saka zvimwe ndinetsiki zvekudzoka munhu
vachibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizivikanwa kwazvo kuti nhengo inokwikwidza yabatoguri ropikisa raNBC kuchimanimani mudunhu remanicaland. Vanoti kuitwa mutsengabere kunorwadza nekuti tushoma twaakashandira twose tunosara.
Kana uine tunhu twako tushoma unoona tonongwa akashanda unotusiya ende vanongokubata ukanda mugomba kurwa vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi ari mujera as we think ende ti 3 years ago 2018 2019 2020 2021.
Sezvo vaimbo vapoteri ava vachipiwa mari inosvika mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu. Vachibi vanoti mari iyi shomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu hutsva nayo. Vachibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbo vemuupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora mangwaro ekufambisa kubuda munyika.
Pasipoti unongotora pasipoti 318 imwe yacho ndoyetsvangoti yekuzva kulaya residence kemp wedemiji neresidence kemp zvazoka kuno.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe chaimbova muupoteri muzvare primos temwanjira chinoti vazhinji vange vagere pamuzinda wedhuku refugee camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yava yemasori muNangagwa.
Kana kuti vari kudarika navanotsvaka imwe nyika yekuenda vanhu vanofikira hurumende yedu tinoiziva nekuabuta pavanhu saka hatina assurance yekuti vachinja havataiti izvozvo vanhu vari kungoti tinozongononhongwa usiku tongomuka tisiko saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 raakukwanisa kunzwa divi rehurumende yezimbabwe nekuti mumiri wezimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukonwe Shuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaviswa mumusi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezimatongerwo enyika ayo akamboema nyama mbiri nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
According to the meeting which we had,
kubva mune zvandakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Pari zvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvisvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda wedhuku refugee camp mushure nekudzoserwa kwevamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa2010 and 2019. Kunyangazvo hurumende yava muNangagwa ichiita ina ropa mumaoko ayo, vatsigiri veNDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANUPF Mbvunga Mupopota yakaitika muna2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.